tikatarisa mafigures aya tichikombeya nemamwe manharaunda akatikomberedza nekoko kuna naAmerica, tinoona kuti Zimbabwe haina macases akanyanya kuwanda. Izvi zvinetsanangudzo dzakasiyana-siyana. Chokutanga, tinoziva kuti nyika ino yakaisa danho relockdown. Izvi zvinoratidza kuti zvine kubatsira kwazvakaita nekuti zvakadzivirira vanhu kutapurirana chirwere cheCovid munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Tinoonawo kuti pane vanhu vari kunzi vapora kubva muchirwere ichi vasvika pagumi nevaviri. Munotambirawo sei chiitiko ichochi?
Tinofara chaizvo nekuti pane vanhu vari kunzi vapora kubva muchirwere ichi. Kana uri chiremba, hapana chinhu chinofadza sekuona murwere wako achibuda muchipatara achifara achienda kumba. Naizvozvo inini ndinonzwa kufara nekuona kuti pane vamwe vanhu vari kupora kubva kuchirwere ichi. Izvi zvobatsirawo kudzivirira yatinoti muchirungu stigma, zvichireva izvo kuti munhu anenge anzi ane chimwe chirwere anotanga kutsarurwa nevamwe vanhu. Vanhu vakaonawo kuti pane vamwe vanhu vari kupora pachirwere ichi zvinotisimbisa isu sevanhu vemuno muZimbabwe. Asiwo tinoziva kuti pane vanhu vana vakafa nokuda kwechirwere ichi. Izvo zvinhu zvokuti hazvitifadzi. Tinoramba tichikurudzira hurumende nevanhu kuti vanhu vakurumidze kutestwa, anenge awanikwa chirwere akurumidze arapwa kuitira kuti asafe uye asapararidzire chirwere ichi kune vanhu.
Imi muri kugutsikanawo here neuwandu hwevanhu vari kuongororwa chirwere ichi pazuva?
Vakandemiri, nhau yekutestwa chirwere cheCovid-19 inhau yakakosha zvakanyanyisa nokuti munhu haonekwi kuti une chirwere uchingozvifambira. Nokudaro ndinoti chinhu chinofanirwa kuti hurumende iwedzere kutestwa kwevanhu chirwere cheCovid-19.
Zvii zvamungakurudzirawo veruzhinji kuti vaite tichitarisawo nyaya dzekuzvichengetedza?
Nhau yekudzivirira chirwere yakakosha. Nokudaro ndokurudzira uwandu hweZimbabwe kuti hurambe huchiita zvatinokurudzirwa nebasa rezveutano. Pane nhau yesocial distancing, yekusiya nhano inokwana kuita iyo 1 meter mukusangana kwatange tichiita. Kwoita nyaya yekugeza maoko nesipo, iyo yakakosha zvakare nokuti mukumhorosena imomo ndomumwe matowana chirwere.